Ndinoona sekuti nyaya yatosvika pakuipa chaizvo tichiona kuti vanhu havasi kudzokera shure kumukukanganisa runyararo rwomozambiki vari kutokanganisa zvekare kufambiswa kunoita mabhizimisi kune dzimwe nyika zvekare tinoona kuti dzimwe nyanzvi dzakaita senyanzvi dzimwe dzokuamerica dzatobuda dzichitaura kuti dambudziko iri rikasagadziriswa nenyika dzakatenderedza mozambique dzesadhakidziyai dzinosanganisira zimbabwe south africa botswana tanzania zvinobva zvaita kuti dambudziko irori ribve razovhiringa matongerwe kana kuti magariro edzimwe nyika nokuti tinoziva kuti kukonana kuri kuitika chihondo chiyo chiri kuitika kunorthern tanzania chiri kuita kuti vanhu vatize ikoko vachiinda kune dzimwe nyika zvekare chiri kuita kuti mabhizimusi mamwe mabhizimusi apasi rose atioti mainternational business aya namamwe mabhizimusi omumozambique imomo atadze kuita zvaanenge akati anoita kupa vanhu mabasa vachiitawo mari dzavo imomomo saka zvinhu zvatinotarisira kuti hurumende dzesadhak sokugara kwadzaita zvenhasi dzavona kuti vanofanira kuungana kubatanidza masimba avo ose
saka kana makatarisa izvi tiri kuzviona sekutaura kwamaita kuti kutanzaniyawo kune nyaya inonetsa yakaita saiyoyi kunezve dzimwe nyika muafrica makare muri kunetseka nenyaya iyoyi yevanhu vanopfurikidza mweyo munoona sekuti ingava nyaya inogona kutariswa ikamiswa here
inyaya inogona kugadziriswa chaizvo sokugadziriswa kwakaita dzimwe nyaya dzokumatirimano enyika hatinoziva kwaakuine vanhu vakaita saivavava sokuna ana iraki kwaakuine ICC vatinonzwa kuti vari kumozambique zvekare vari kutevedzera gwara reICC iyoyo bato rimwe riya rinenge richida kuzvitonga ikokoko saka zvinhu zvinogadzirika chaizvo sokuona kwatiri kuita ndomuunganidzo watoitwa simba renyika dzesadhak idzo dzidzi dzokusouthern africa rinenge riri simba rakakurira chibato ichoi chavanhu ivavava zvekare vataudzana ikoko ana purezidendi mnangagwa naana purezidendi ramaposa vatotaura ivo kuti dzimwe nyika tikati international community yanyika dzimwe dzapasi rose dzinogona kunge dzichibetsera nokutarisa kuriritira vanhu vanenge vachitiza kunzvimbo idzodzo nzvimbo dzomunyika dzomusouthern africa dzomusadhak dzomuona nyaya dzokugadzirisa nezvombo zvokumisa ava vanhu vari kurwisa ava saka zvinhu zvakambotogadzirika kune dzimwe nyika mubatanidzo wenyika wesadhak nepasi rose zvinhu zvinokwanisa kugadzirika nenguva pfupi pfupi chaiyo zvisati zvainge kutekeshera nemozambique yese pamwe chete nokutekeshera nesouthern africa yose pamwe chete nokutekeshera nepasi rose nokuti kuna mabhizinesi ari kusevenza mumozambique imomo achazovhiringwa zvizovhiringa upfumi hwepasi rese kwete hwemozambique chete
ko kune avo vanoti ivo zimbabwe ngaisiyane nazvo inyaya dzemozambique mungati chii kwavari
zimbabwe haikwanisi kusiyana nezviri kuita kumozambique tichitarisa kuti isu hatina yatingati poti yakunosvikira zvinhu zvedu zvinobva kumativimano enyika kana kuti kwatinopfuudzawo zvinhu zvedu zvatinotengesa kubva muzimbabwe zvinopfuura kusouth africa zvinopfuura nokumozambique kumaputo saka dambudziko remozambique idambudziko redu zvekare vateereri vanofanira kuziva kuti dambudziko rokumozambique rakamboitika naana matsangariyai zvaka zvitoenderana nesu nokuti taizoona vanhu vokumozambique votiza vovuya kuzimbabwe vachizokanganisa magariro ete tichiita ikoko tine pipeline inobvawo kumozambique yeferuka iya inopfuura nomozambique saka dambudziko romozambique rakangofanana nedambudziko raneba wedu mugarisano wedu unenge ari muzimbabwe hatingati kana afirwa neba wedu mugarisano wemuzimbabwe toti hazvinei nesi izvozvo saka dambudziko romozambique kana kuti tinoa dambudziko romusouth africa kana kuti dambudziko romutanzania chaiko idambudziko renyika yedu yezimbabwe idambudziko redzimwe nyika dziri muafrica nedziri pasi rose nokuti vanhu vanenge vachitiza matambudziko iwavo ndivo vanozoenda kunyika dzakaita sezimbabwe vaibva kumozambique nyika dzakaita sesouth africa vachitikanganisawo magariro edu ikoko saka dambudziko rehama yedu idambudziko redu.